nyika dzemuAfrica dziri muchikamu kana kuti muchikwata chinodanwa nezita rekuti COMESA, kureva kuti Common Market for Eastern and Southern Africa, dziri kusangana kwemazuva mairi muHarare, uku vari kuraidza kuonesana kuti gwara kana kuti gwaro ravanga vatore ndoripi maringe nemusangano uchaitirwa kuEgypt uri kunzi UN Climate Change Conference kana kuti COP27 iri kuitwa musi wa6 kusvika musi wa8 November kuSharm el Sheikh iri kuEgypt.
Saka zviri kukosha zvakadini munyika dziri mubatanidzwa weCOMESA kuzeya nezvenyaya dzekuchinja kwemamiriro ekunze idzodzidzi.
Musangano uyu uchaunganidza nhengo dzingasvike 198 dziri pasi pechibvumirano chatingati convention yeclimate change, icho chakaitwa muna 1992 inonzi UN Frome Convention on Climate Change kana kuti UNFCCC, uyezve chibvumirano cheParis chakaitwa muna 2015 chinozivikanwa zita rekuti Paris Agreement of 2015.
SeAfrica tananga kupi nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze tichitarisa kuti nyika zhinji dzave kuungana kuti vazeye kuti zvoitwa sei kuenda kumberi.
Zvakakosha kuti nyidzise musoro pamwe maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze, nokuti tiri kuona matambudziko mazhinji anochekuita nekushomeka kwemvura yemudenga kuti kusana zvakanaka kuri kuita mvura. Zvakare tiri kuona maheat waves, zvimhepo mupengo zviri kungoitika, sea level yedu iri kusimuka zvakanyanya. Tiri kuona zvakare kunyange nenyanza dziri ku kanganiswawo zvakare neglobal change uyezve neclimate change iyoyi.
Ivo varimi vemuAfrica zvikuru nyanyei vemuZimbabwe manyumo vanosara vamire papi nemamiriro azviri kuita iwaya, vodini kuti mabasa avo aramba achienderera mberi?
Zviri kukanganiswawo zvakare zvifuyo kana kuti mhuka chaidzo dziri kukanganiswa neclimate change iyoyi kuburikidza nekuparadzwa kwenzvimbo dzadzinogara, ingava miti, angava makomo, dzingava mvura munogara zvipuka zvakasiyana-siyana, zviri kupararawo zvakare neclimate change iyoyi. Uyezve mararamiro evanhu kana kuti upenyu hwevanhu uri kukanganiswa zvikuru neclimate change. Saka musangano wakakosha kuAfrica, wakakosha pasi rose. Naizvozvo danho ratorwa idanho rakakosha, idanho rakanaka zvikuru.